Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvechikuti izvo ndichizviziva vasati vafit for discharge, but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude, uye zvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude kuti atazonyatsongopa details report kune munhu wese on our end.
Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei avari muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Vagari vekumasvingo vanoti kunyange hazvo vachitsigira urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution, chirongwa ichi hachisi kufambira mberi nekuda kwekuti hapana chido chekuchizadzisa kubva kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei avari muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri Dr. Samson Ndoro vanoti Dr. Magombei havasati vasimba zvekuti vangaburitswa muchipatara nekudaro vachiri kuongororwa navana chiremba. Dr. Magombei vanonzi vakapambwa nevarume vatatu vaive vakapakata zvombo vakagara muutapwa kwesvondo rose vasati vasiyiwa musango riri kunyabhira makiromita 30 kubva muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ndoro.
Chekuti izvo ndichizviziva vasati vafit for discharge, but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude, uye zvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude kuti atazonyatsongopa details report kune munhu wese on our end. Tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinomboa.
Saka munotarisira rini kuzopa gwaro ramuri kutaura nekuti rinenge rabuda iroro?
Handina hangu specific time, but now zvinhu zvave pedo. Ndogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana, but zvave pedo. Ndingofollowa maproper channels ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemalawyer nezvichivhovha malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo iyi.
Tiri kutoonawo mune mamwe mapoka enhau vari kuburitsa mashoko ekuti Dr. Magombei vakakuwadzwa kushungurudzwa kwavakaita zvekuti vakutofamba newheelchair. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hai, yekufamba newheelchair hamunot aware of that. I think mapepa nhau anenge asinonyatsoziviswawo mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendati zvonii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisa nambija nambijana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya, anoita nezveutano.
Asi vachiri muchipatara here kana kuti vakabuda muchipatara?
Vachiri muchipatara.
vakukwanisa kuonekwa here nevamwe vasiri vemhuri chete?
Aiwa, vasati vakwanisa kuonekwa.
Imiwo sesangano, vakawanda vanga vachitaura kuti vana chiremba vakanga vati havasi kuenda kubasa nenyaya yekuti Dr. Magombei havasi kuzikana unzo varipi. Dr. Magombei vakawanikwa madzokera here kumabasa?
Napa irirani nenyaya iyoyo zvaiti tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve taada kutanga kutiwo tichichioma negotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiedzo tikwanise kudzokera mabasa.
Asi muri kuonawo zvinhu zviri kuitika muzvipatara, tiri kunzwa varwere vari kufa, vamwe vari kutadza kurapwa vachidii. Vakawanda vari kubvunzwa kuti vana chiremba havasi kurwadziwa here nezviri kuitika muzvipatara izvo.
Situation inototirwadza zvingaite, hatidi kunge tisiri pabasa. Tine tichitorwadziwa zvikuru, asi chiremba anenge asina kugutsikana. Anenge ari watingati dangerous patient. Tichikurudzirawo kuti dai employer wedu akasika kutibatsiro mune zvakanaka kuti tikwanise kuita sei kudzokera kumabasa.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Samson Ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekumasvingo vanoti kunyanga hazvo vachitsigira urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution, chirongwa ichi hachisi kufambira mberi nekuda kwekuti hapana chido chekuchizadzikisa kubva kuvatungamiri venyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center kumasvingo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaThomas Mbetu vati sevagari vanofarira chirongwa ichi icho chiri mubumbiro remutemo wenyika, uye vanoshushikana kuti chirongwa ichi hachisi kufamba nekuti vatungamiri venyika havasi kuda kuti chirongwa ichi chibudirire. Vati vatungamiriri vanoda kuramba vakabata matomu.
Devolution to supporter yaitwa zvakanaka because this knows that we told us mashuma this knows that our priorities that you know that this should have to participate this should have to teach hold our leaders accountable.
Vanoti kana pakave nehurumende dzematunhu zvinoreva kuti vanhu mumatunhu aya vanenge vakuita zvirongwa zvavanoda kwete kuenda kuHarare. Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mugodzwa vaudza musangano uyu kuti havaonese kuti chirongwa ichi chichabudirira nekuti chikabudirira vanhu vanozopfuma, izvo zvinoita kuti vanetse kutonga. Dr. Mugodzwa vati vatungamiriri vanofarira kutonga varombo, uye zvirongwa izvi zvinobudirira chete munyika dzine utongi hwejekere.
Kuri kuti devolution inobudirira, mabenefits anowanikwa nevanhu ndeaya. Vanhu vese vachafarira kushandira nyika yavo nenyaya yekuti umwe neumwe wedu anenge achiwana paanonokora. Hamene kana kuchipanzwisisa, kana devolution kuri kuti yaitwa nemazvo muno mumazvino kana muno muZimbabwe, munhu wese will be a full participant in government. Unenge uchitoona kuti ndiri kutonga nyika iyi.
Vachitaurawo pamusangano uyu meya wemasvingo vaColin Maboke vati ichi chirongwa chakanaka chose, asi pane zvinofanira kugadziriswa kuti makanzuro ematunhu atange kushanda. VaMaboke vati kanzuro yavo yakatopiwa mazana maviri ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa ichi, asi mari iyi haina chayakashanda nekuti hapana kanzuro yedunhu inofanira kunge ichiona kuti mari iyi yashanda sei.
For example, kutangapuwa 200,000 takangoipuwa zvika hatina kudzonzo munoita sei nayo mari iyoyo. Hakuna wakati konsulta kuti maprojects amodakita mukanzuro anoda mari yakawanda sei. Takatoda kuti zvibhorani nemaria, but pane process yokuti kareza zvibhorani nemari dzegovernment hatifumi makusenta kangoitora mari iyoyo. Tinoti tatoya ko kune wepote dzira chibhorani apa itaya paita apa. Pane maprocedures anenge achidwa kuti aitwe futi anoenderana nemaregulations eplus. Saka anotora futi nguva yacho kusvika mari yadi yarwa neinflation.
Mubhajeti regore rino hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana matatu kumatunhu ese. Kanzuro yemasvingo iri kutarisirwa kupiwa mamiriyoni maviri. Vafinals Makwarimba veZANU PF vanove nhengo yemasvingo provincial council vaudzawo musangano uyu kuti nhengo dzeparamende idzo dzichange dziri nhengo dzemakanzuro ematunhu aya ndidzo dzinofanira kugadzira mutemo wekuti makanzuro aya atange kushanda, asi vati vanoziva kuti pane zvavekuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
I am sure the noise yamurikunzwa yakawanda zvingambobviri, and maybe my legislators are not asingadi because they want to be part of the council, but it's contradictory, like the mayor has already spoken.
Imwe nengo yemasvingo provincial council vari vebato remdc notungamirwa navanelson chamisa. Mai Sara Matenga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuti kubvira pakaitwa sarudzo kusvika nhasi havasati vave kushanda. Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti vanhu havasi kufara kuti vanhu vanobva kune mamwe matunhu ndivo vari kuuya kudunhu remasvingo vachipiwa mikana yekuzotanga mabhizimisi akaita sekuvaka mahotera, kuita mabasa ekuredza nemamwe kudhamu retokwemukosi, asi vagari vemudunhu vachishayiswa mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutauriri webato rezanu PF mudunhu reCanada vaJones Musara vanoti vakabatana nezvimwe zvisvaro zveZimbabwe zviri muAmerica neshamwari dzebato ravo mukuratidzira nemugovera vachishora zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira pamberi pemusangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nena uri kuitwa kuNew York. Vamusara vanoti ivo nevamwe vatsigiri vebato ravo vakatoita musangano nemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU PF vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avakauya navo manheru emugovera. Vamunangagwa vanga vakatarisirwa kusangana nezvisvaro zveZimbabwe nezuro, asi musangano uyo unonzi wakazomiswa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamusara nezvenyaya iyi.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe, America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa, hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita budiriro kuvanhu vayo.
Asi ka vamwe vanoti imi sebato reZANU PF makawanikwa muchitsvaga nhengo dzimwe dzeimomo muAmerica dzeZimbabwe 12 movement kuti dzive dziri pakuratidzira kwenyu, zviri kufamba sei ipapo?
Well, ZANU PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU PF, asi zvatinoziva ndezveudi pahunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa.
Vanga vari mutauriri webato reZANU PF mudunhu reCanada vaJones Musara vachitaura vari parunhare muNew York naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Marvelous Muhlanganya uye abatowo mumiriri weHighfields mudare reParamende vari vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaHappy Mochidziva, avo vanga vari muNew York pakuratidzira kwanga kwakarongwa nevatsigiri vebato ravo vari muAmerica. Vachidziva vanoti vari kufara nekuwana mukana wekubatana nenhengo dzebato ravo dzemuAmerica, Canada neBritain dzakanga dziri pachiitiko ichi, sezvo vakawana mukana wekushora mafambisirwo ari kuitwa nyika nehurumende yavamunangagwa. Ngati nzwe hurukuro yavaita na Marvelous Muhlanganya we West Studio 7.
Kiratidzira kuri kuitwa kuno kuri murongwa wedu semusangano kuti nenyaya iri kuitika kunyika tikaona zvakakodzera kuti titore mastreet awa second home tiwanike tichiratidzira pamusoro pecorruption iri kuitika munyika pamusoro pemaobjections ari kuitika munyika pamusoro pekuona kuti space yese freedom yaakuvhara saka tinofanira tisimuke semazimbabwe tiratidzire kuti zvionekwe nekuti tikanyarara hakuna anoziva kuti zvatiri kuchema izvi zvii nekuti kana zvinonzi mwana asingachema anofira mberi saka tiri kungotaura kuitira kuti vamwe vatinzwewo nedzimwe nguva tinowana vanoyavo zotibatsira kuti zvedu zvigofamba zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanenge vari muno munew york paunited nations pane here zvamungada kuti pasi rose rizive pamusoro pezviri kuitika ikokunze.
Pasi rose rinofanira kuziva kuti nyika yedu yasvika panguva yakaoma nekuti tine mutungamiri asingatyi kuuraya asingatye kukuvadza takazviona pahwana agast vanhu vari mukati weguta vakapfurwa vakasha vakafa ende vakahurumende ikaenda mberi ichiramba kuti haisiyo yazviita asi komishini yavo yaikabata kuti hurumende vanhu vakapfurwa mumwedzi wajanuary 14 january hurumende ikatanga kuti haizvizivi kuti ndevanani varepa vakadzi ndevanani vaita zvakati nhasi uno takatifunga mapulaya demonstration akatanga kuitwa maobjections asvika nanhasi maobjections ariko akaitika kuna dhokotera vatakawana vachiitwa abjact vachizodzoka vavakuridzikapfungwa dzavo kuti zvofamba sei zvese izvizvi zvinhu zvatoda kuti nyika yese pasi rose rione vazvizive kuti ndo zvatarisana nezimbabwe kuzimbabwe kune crisis iri serious nekuti vanhu hapana ari kukwanisa kuwedzerwa mari yake nekuti nyika yacho haina mari akavharisa patanga tichikwanisa kumbotrade neforeign currency patava tiri munyika asi zvakavharwa zvese saka iye zvinoizvi patasvika chero kuzvipatara pakuchitengwa mishonga nemaus dollars hatichakwanisi kuzviita nekuti haichakwanisi kusenza munyika imomo vanhu vari kufa nebp vanhu vari kufa neshuga vanhu havachana mumari kana yekunotora mapiritsi avo angave mukondombera kana chirwere chipi saka zvinhu zvaoma macherepa haasi kukwanisa kuenda mumabasa nekuti haana masalari saka vanhu vedu vasvika pakaoma.
Avanga varumiriri weHighfields mudare reparamende vari vebato reMDC vaHepimo Chidziva vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro vangangosvika vanomwe vaurayiwa muKenya muchire mekudonha kwemupanda wechimwe chikoro chiri muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanhu vangangoita vaviri vakuwadzwa paridzwa pfuti muchivanze chedare reSenate remuHaiti nhasi. Komiti yedare reSenate yeHIV AIDS yagumbuka mushure mekunge NatFarm yaramba kuti mishonga yemaART yashomeka munyika panguva iyo vanoshandisa mishonga iyi vachiti vave kupiwa yemavhiki mashoma. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komiti mbiri idzi dzanga dzadaidza vanhu vakasiyana-siyana vane chekuita nekuwaniswa kwemishonga yemaantiretroviral therapy kana kuti ART munyika kuti vanzwe pamusoro petsamba yenyunyuto yakanyorwa nesangano revanorarama neHIV and AIDS vachiti mishonga yavanonwa iri kunetsa munyika. Vanga vadanwa kuzopa uchapupu vanosanganisira National AIDS Council, NatFarm, Medicines Control Authority of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund. Valameki Chipomwaramba, avo vanga vakamirira NatFarm, vati havana dambudziko remishonga yeRTE kunyanya first and second line drugs.
For ARVs, as I said, May to June,
kuma ARVs mumwedzi waMay kusvika June pama first line ne second line drugs tange tine mishonga yese asiwo pane ma third line drugs hatina rubatsiro rwakawanda rwatinowana saka awa anogona kumboshaiko.
Asi zvisharambwa nava Oscar Mundida, vanova murongi wezvirongwa zveGlobal Fund munyika, kana kuti Zimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund, avo vanoti mishonga mishoma, uye zviri kuitwa zvekupa vanhu mishonga yemavhiki maviri hazvitarisirwi. Vamundida vati, kana zvinhu zvakanaka munyika, vari pamishonga yevanofanirwa kupiwa mishonga yemwedzi miviri kana mitatu.
Medicines take 8 to 10 months to come in.
Mishonga inoita 8 to 10 months kuuya munyika. Yakasiyana nekutenga mabanana kungoti pawadira wotenga. Kuvapo kwemishonga hakumeje nenguva pfupi. Zvinhu zvinodiwa zvinokosha. Uye pamusangano wekuCCM wakabva kuita nevakabva kubazi rezveutano vakataura pachena kuti mishonga yesecond line drugs inotengwa neNational AIDS Council NAC ichange yave mishoma mukati memwedzi mitatu ikutevera. Uye kunyangwe tikatenga pari zvino zvinoreva kuti tinozowana mishonga iyi mushure memwedzi mipfumba.
Vamunzida vatorowo mukana kutsanangura kuti mari yakawanikwa neZimbabwe kubva kuGlobal Fund inoshandiswa pamakore 2018 kusvika 2020 inodarika zvishoma madhora mamiriyoni mazana mashanu inopiwa yese, asiwo vakati hurumende yeZimbabwe yakavimbisawo kuti parubatsiro rwawakapiwa urwu ichaisawo madhora mamiriyoni makumi matatu ane mazana matanhatu kubatsira munyaya yeutano. Asi National AIDS Council yati pamari iyi hurumende yakaisa madhora zviuru mazana matatu chete kusvika pari zvino. VaAlbert Manenji, vanove vakafanobata chigaro chemukuru weNational AIDS Council, vanga vataurawo kuti sangano ravo harina mari yekunze yekutenga mishonga inozivikanwa kunzi yesecond line drugs. Kusabuda pachena kwenatfam uku kwasiya dzimwe nhengo dzeparamende neseneti dzichitsutsumwa nekusabuda pachena uku. Senator Lillian Tivias vekudunhu reMidlands vari veMDC vayeuchidza vamwaramba kuti vanofanirwa kutaura chokwadi sezvo vanga vatora mhiko izvo zvatsigirwa nedzimwe nhengo. Zvichakadaro, kune vamwewo vari kunyunyuta nekuenda kwegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuNew York kumusangano weUnited Nations, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatsara zvehurumende. VaVivid Gwede vanoti vamwewo vanga vachifanirwa kutanga vaona kuti kuzvipatsara kwava navana chiremba.
Zvino zvinoti kuenda kwaita Obadiah Moyo vachisiya zvezvakare muzvipatsara muchine dambudziko rakatanga apo madokita nemanesi vakatanga kuti vari kudawo mari yakati wandei. Zvinoratidza kuti havana chido nekugadzirisa upenyu hwavanhu, havana chido, havana hanya nekutambudzika kuita vanhu vanhu vari kufa muzvipatara. Muzvipatara hamuna vemishonga, hamunazve varapi vacho, nekuti varapi vacho vari kuti aiwa mari yati kupiwa nehurumende haikwani.
Vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vashandisei kuenda kunzvimbo dzavanoshandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vazhinji vanofunga kuti kushaya mbereko munyama kana kuti kutukwa naMwari, izvo zvinoita kuti vagare vasina mufaro muupenyu hwavo. Kirimudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi dzeutano dzinoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaviri vatadze kuita vana sokuronga kwavanenge vakaita pavanenge varoorana. Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko, amai Senzi Yamaponga, vanoti vakaroorwa mugore 1989 asi vakapedza gore vasina kubata pamuviri vachingoti zvichazongoita chete. Amai Maponga vanoti murume wavo hapana zvaaimbotaura nezvenyaya yokuita vana asi zvakazochinja nenzira yavasina kumbofungira vakasvika pakuzorambana.
Ndaroorwa ndakagara mumarriage mangu first year, zvinhu zvakatanga kungochinja. Tichigara navabereki mutaundi, mbereko yakaramba. Murumewo at times pokutanga anga asingatauri kana chinhu, haana kana chaimbotaura, angoti zvichaita.
Amai Maponga vanoti vasati vatombofunga kuti vaitove nedambudziko rekushaya mbereko, tezvara vavo vakauya mumba mavairara nemurume wavo vakavaranyurwa kuti vabude mumagumbeze vasina kana kumbopfeka, vachitukwa nemashoko asinganyoreke.
Tisati natombofunga kuti idambudzi, but baba naamai vakatoona kuti vadambudzika my-in-laws angu.
Amai Maponga vanoti nyaya iyo yakavarwadza uye vakajekeserwa kuti kana usina mwana hama nevanhu munharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera. Amai Maponga vanoti vanosarurwa nekutarisirwa pasi zvokuti vakatombopindwa nepfungwa yokuda kuzvivuraya.
Sokore hungo mwari nopuwa mabasa ohuipi saka izvozvo zvaindirwa dzangu vana vehama dzangu kuti nekuti havana so saka vachitibata so.
Mumwe mudzimai amai Tracy Sanudi vekukambuzuma vanoti vakarorwa mugore 1977 vakashaya mbereko zvokuti vakamboedza kutsvaga rubatsiro kuzvipatara maprofita kun'anga asi zvakaramba. Asi amai Sanudi vanoti vakaita rombo rakanaka rokuti murume wavo haana kuvaramba zvokuti vagere zvakanaka chero zvazvo hama dzemurume dzichitaura mashoko anorwadza nenyaya yavo yekushaya mbereko.
Hapana chipatara chandina kufamba nen'anga nen'anga nemunhu chaiye anoziva kuti munhu anouchikwa kubva pakati kuenda pakati zvakaramba.
Nyanzvi munyaya dzezvekuita mbereko uye vachishanda mubazi reutano Dr. Robert Madzima vanoti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika. Izvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa chitsva chakanangana nevanhu vanoshaya mbereko. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro. Izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko iro sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete.
Hatina information yekuti muZimbabwe yakakura zvakadii nekuti hatina programu yeinfertility. Ndo zvatoda kutotanga izvozvi zvekuita programu inotarisa infertility mupublic sector. Vazhinji vanobatsirwa uri vanoita tisangana dambudziko iri vanga vachienda kumaprivate sector kumaprivate doctor. Saka izvozvi toda kuti tinge tine government program so that vanhu vakwanise kuwana treatment nemutengo uri reasonable.
Dr. Madzima vanoti kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vanozvarwa vasingakwanise kuita mbereko, vazhinji vanoshaya mbereko nemhosva yezvirwere zvepabonde.
Dambudziko rekushayikwa kwembereko zvinozikanwa kuti idambudziko guru muSouthern Africa. Zvine chekuita nemafactors akati wandei mainfection anonzi maSTI, but pane zvimwewo zvikonzero zvinokwanisa kukonzera kuti munhu ange achishaya mbereko.
Dr. Madzima vanoti havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko. Dr. Madzima vanoti varume vanokwanisa kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havade kubuda pachena.
Chakakosha ndechekuti kana kapo yashaya mbereko vaitwe mainvestigation, vaitwe matest zvoonekwa kuti dambudziko iri nderei. Pane nyaya dzekuti munhu anogona kunge akazvarwa aine dambudziko racho, kana ari mudzimai anogona kunge kuri kumachubhu kana kumazai, kana kuri murume kunogona kunge kuri kugadzirwa kwesikarudz kunogona kunge kuine dambudziko.
Kubudikidza nekubuda pachena kwakaita amai Maponga nezvedambudziko rekushaya mbereko, vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zvakavachaira runhare musi wavakabuda panhepfenyuro vachitaura nyaya yavo. Izvo zvakaita kuti vatange sangano rinonzi Hannah's Tears, iro rinonyaradza vakadzi vanenge vasangana nedambudziko rekushaya mbereko senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanoti pane chikwata chavana chiremba vakatumwa nehurumende mhiri kwemakungwa kunodzidza dzira zvokuchika vana kuitira kuti vazobatsira vanoshaya mbereko muZimbabwe kuitira kuti vakwanisewo kuita vana vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamira.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kuda kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara apo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Tinokunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemusangano weUnited Nations General Assembly uri kupindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuNew York. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei ava vachiri muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Komiti yedare reSenate yeHIV AIDS yogumbuka mushure mekunge Natfarm yaramba kuti mishonga yemaART yashomeka munyika. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu anokuonika ine mufaro ndine jonga kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Soku isikati sendaba ku VO.